Bros, my Rasta, my Rast, my Gangster,
Shatanga,
my Hustler, Windy,
Nati Gons,
Chemanda, Chemanda, Chema,
Malonti, Eudi Shambari,
Pati Itai Fata Basta,
and the President, Borasta,
which I knew I know in Papo, the name a Gangster Rasta.
Takamba sama, kwenda kala kuma pasta. Wanike aika, amweni acho makan posta.
Saka one love, one love, one love. One love, one love, one love. Topana na end, end, kwete makafs. Kushikata kujika chika fuche pamusoro se giraffe.
One love is endless. Ne marasta, ne oneness, consciousness, tentacles, righteousness, bloody bloodless.
Hey, kumwe kweze so banis, kutuleva senseless, useless, kune vani badness, ne ma empress, ndura u business.
Pamengi vangu vanota kutitifta tiri varombo, ainini angu na Forbes takajibuka, vanu disa krema nyachi tikandira matombo. Nopo onozo ona boys rangura kurova guka, ndine urombo, ndamuka, nezikombo, nikajamuka, nikata rombo, nikapuka, ndine chombo, nirimuka, satunda kanganwa. Just a reminder, ka manje manje ticha dzokera ku ash. We wanna be happy ho, handiti genga. Ma wanna be radical, hatidi kuhenga. Shotamba nema rasta, havana dzungu. Vanotsanya but havaita zvinhu zvekuko faster faster. Handidi speed, ri gangster rasta. Mio master mzajani, kadokerwa ndikwa windi. Handina demon, but anondoudza kuti ndokukasta. Java no one ende mutari sasta.
Gema rasta, ipote. Nzira ima salala, ishite. Kana chikafu chavo, achigute. Achiteste, ajila.
When the president put us,
which I knew I know in Papo, the name a gangster Rasta.
Takamba sama, kwenda kala kuma pasta. Wanike aika, amweni acho makan posta.
Saka one love, one love, one love. One love, one love, one love. Topana na hen, hen, kwete makafs. Kushika chakujika chikafuche pamusoro se giraffe.
Tifetiri varombo, ainini angu na Forbes takajibuka. Vanu disa krema nyachi tikandira matombo. Nopo onozo ona boys rangura kurova guka. Ndine urombo, ndamuka, nezikombo, nikajamuka. Nikata rombo, nikapfuka, ndine chombo, nirimuka. Satunda kanganwa ash, just a reminder ka. Manje manje ticha dzokera ku ash. We wanna be happy ho, handiti genga. Ma wanna be radical, hatidi kuhenga. Shotamba nema rasta, havana dzungu. Vanotsanya but havaita zvinhu zvekuko faster faster. Handidi speed, ri gangster rasta. Mio master mzajani, kadokerwa ndiri kwa windi. Handina demon, but anondoudza kuti ndokukasta. Java no one ende mutari sasta.
Gema rasta, ipote. Nzira ima salala, ishite. Kana chikafu chavo, achiguste. Achiteste, ajilaste.
When the president
I knew I know in Papo, the name a gangster Rasta.
Takamba sama, kwenda kala kuma pasta. Wanike aika, amweni acho makan posta.
Saka one love, one love, one love. One love, one love, one love. Topana na hen, hen, kwete makafs. Chikata kujika chikafuche pamusoro se giraffe.
Malotif.